Hongu mangwana takaronga kuenda kunorakidzira kuembassy yeKuwait. Ichi chirongwa chavepo kubudikidza nevanasikana veZimbabwe vakange vachitorwa kubva muZimbabwe vachinyeberwa kuti vari kunoshanda mabasa emumba kuKuwait. Izvi zvaibatanidza maZimbabwe dzari muno muZimbabwe kusanganisira nevanoshanda vari vanhu vekuKuwait vachishanda paembassy yeKuwait muZimbabwe vachiendesa vana ava kuKuwait uko kwavainosvika vachinobatwa nhapwa vachishanda mudzimba 22 hours pazuva vasina zororo vachirohwa vamwe vacho vachiitwa umo munonzi mabrothels umo mavaisvika pakusangana nevarume vachirara nevarume vakawanda zvakanyanya asi vasingabhadharwi chinhu yatinoti iyo sexual work.
Zvii zvamuri kuda kuti zvizobuda kubva mukuratidzira kwenyu uyezve mawana mvumo kubva kumapurisa here?
Mapurisa takanyora tsamba zvinodiwa pamutemo kuti tivadzivise tichitarisa section 59 yebumbiro remutemo yedu inotipa mvumo yekuti vana veZimbabwe vanobvumidzwa kuti varakidzire kana kupa matsamba yekunyunyuta kune hurumende kana umwe munhu chero ani zvake kana maitiro aya ari asina mhirizhonga. Saka takanyora tsamba kumapurisa tikaendesa kumapurisa vakadeedza mutungamiriri weZgwipa Linda Masarira akaenda kwavari vakabvuma vakati inyaya yakanaka zvakanaka kuti vana veZimbabwe vange vachitaridzira asi nezuro vakazenge vofona vachiti ivo dai mambomira kurakidzira uku mazokuita next week. Izvi zvinove kuputsa kodzero dzedu sevana veZimbabwe kuti kana tati tiri kurakidzira taudza mapurisa kuti tiri kurakidzira ivo havana mvumo yekuti vazotiudze kuti tiregedze kana kuti timire kuita izvi nekuti isusu takaita zvinhu zviri pamutemo. Saka seZgwipa neZimbabwe Activist Alliance machi iri kuenderera mberi magweta edu vari kuzviziva vatombotaura nemapurisa saka machi iri kuenderera mberi isu takaita zvinodiwa pamutemo.
Muri kuratidzira makawanda sei masangano api achange ari pakuratidzira uku?
Chokutanga mukuita kwekuratidzira kuri kutungamirwa neZgwipa ichive yakabatana neZimbabwe Activist Alliance. Zimbabwe National Students Union avo vanonga vari vadzidzi vachange vachipindawo mukumacha uku. Rural Teachers Union of Zimbabwe ava vadzidzisi vanodzidzisa vana ava vachange vachitsigirawo kumacha uku. Ndivo vanhu vachange vachimacha uye tiri kutarisira vanhu vanosvika mazana maviri vanogona kupfuura nekuti vanhu vakawanda varakidza kurwadzirwa nenyaya iyi uye kubatwa nazvo kuti sevana veZimbabwe tinofanira kurakidzira kuti kuitika kuri kuitwa kuKuwait kwakuna kunaka.
Mune mamwe madzimai here akatowanikwa achidzoka ivo kubva kuKuwait nekuti tinoverenga mumapepa nawo kuti pane vamwe vakakwanisa kudzoswa. Pane vamakakwanisa kubata here kuti mubatane navo mukuratidzira uku?
Chokwadi, nhasi taona vanomwe vavo 4 masikati anhasi vatataura navo. Avo vanga vachitiudza zvakaitika kwavari uye vaine chishiwo chekuti vangabatsirike sei kuti vamwe vavo vadzoke kubva kuKuwait kuya kuZimbabwe. Tinavo vaviri vatichange tichizorakidzira navo vatitaurawo nekuti vari kuti tinoda kuti vamwe vedu vadzoke nekuti kurarama kwavari kuita kuKuwait vari stranded zvino hazvina kuvamirira zvakanaka. Saka tichafamba nevashoma vacho vava vatakwanisa kunge tichiona vachirwirawo kana kukumbirawo nekuchemerawo hurumende yeKuwait neZimbabwe kuti ngavabatsirane vana ava vakwanise kunge vachidzoka kuZimbabwe munguva diki diki inotevera.